Amai Olivia Gore Mucheche vati rimwe dambudziko ravari kusangana naro kushaya mari vakati vakatoita zvekusungirira yavaiva nayo pamazororo adarika.
Takatoenda kumusha tikangonouraya mbudzi tikadya zvekuti tiri mafaro. Takaona tikaita mafaro vana vachida kudzokera kuchikoro hapana chinobuda. Saka takatorega kufara tikangorimita tikadya semazivese.
Mumwe wevabereki vange vari muguta reHarare nhasi vachiendesa vana vavo kuchikoro, amai Zvikomborero Chandigere, vati Heritage Based Education Curriculum ichakanganisa vana.
Vana vedu each and every time panointroduce new curriculum kuchikoro vana vedu ndivo vanoaffectwa nayo. Pekutanga pakachinjwa futi ndovakatanga nekala ezvinezvi ndo vari kutanga futi ama O level ndo vari kupinda futi mune heritage yatisikuzova tichavabata kana kuti zvichamira sei.
Mutungamiriri wesangano revadzidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUS vaObert Masaraure vashorawo Heritage Based Education Curriculum.
Heritage Based Curriculum inzira yasarudzwa nehurumende yekutora chitepo School of Ideology vachiizadza muzvikoro. Panguva iyi kuti nyika dziri kurwa mhanyisana nenyaya yeartificial intelligence kutsvaga zivo repamusorosoro vachitsvaga kuti todii tichishandisa zvinhu zvemanje manje. Zimbabwe inoramba ichidzokera pakudzidzisa vana zvinhu zvisingavandudze njere dzavo zvinoita kuti vave zvidhori mumaoko evanhu vavanotonga.
Asi izvi zvarambwa nemutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yepasi amai Angelini Gata.
Heritage based curriculum yakakosha zvakanyanyisa pakuti it is fostering innovation kuvana vedu so that we create vana vane maskills. Maskills atinozoshandisa muupenyu so that they can create the environment and the country that they want.
Zvichakadaro gurukota rezvedzidzo yepamusoro vatorerai moyo nhasi vazivisa kuti vadzidzisi vanobvumidzwa kudzidzisa vana nenguva dzavo asi vachiita izvi vasingashandisi nzvimbo dzezvikoro. Mutungamiriri werimwe sangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takabafira Zhou vati izvi hazvina namaturo ose. Izvi zvatsinhirwa nemumwe mudzidzisi vaRonald Wondongwa.
Zvinoreva kuti kana vabvumira kuti vadzidzisi vaite maextra lessons out of school premises, for the teachers tinogona kuti it's okay. But if we have to look at the future of Zimbabwe iri muvana, of which vana vati kuti vari kubva mumhuri dzakasiyana vane mawandiro akasiyana, you will find kuti vamwe vana vane potential yekuti vaite zvakanaka vachakundikana.
Mumwe mubereki wemuHarare amai Runesi Maonza vatiwo danho rehurumende richapa kuti vana vevarombo vasaririre kumashure.
And isusu vacho hatisi kutambira mari dzinotombobatika. Our economy is very hard. Tobva tanzi tiite zvemaextra lesson. Pamwe ndine vana 3 kana 4. How am I going to pay for them extra lessons acho? Saka isusu sevabereki tine kunyuta kwakanyanya stereka. Hatizive government kuti yanga ichikwanisawo here kumbotanga yatikonsultawo isusu vabereki.
Heritage Based Education Curriculum iyo ichatanga gore rino ichange ichibata kudzidziswa kwemhando dzinosvika nhatu dzinoti mitauro yemunyika, mutauro wechingezi, science and technology, mathematics, social sciences and physical education uye maarts. Kunyange zvikoro zviri kuvhura mangwana, vamwe vadzidzisi vari kutiwo nyaya yemihoro yavo inofanira kutarisiswa uye kuti iwedzerwe kuitira kuti vashandewo nesimba. ARTUS yakati vamwe vadzidzisi vanotogona kutadza kuenda kubasa asi hurumende inoti zvinhu zvose zviri mugwara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.